ndaimborwarira motikari mama ndochemera anioti mwari wani kwa vanoendawo handisari
kungave kunotari handina matebehari
nini handitani kuyevedzwa nezvinhu mwoyo wangu haukutikani ndokumbirawo mari ndigotenga zvandinoda
ndinokumbirawo mazi mari iya ndinoona haigari
Looking for money, looking for money.
I keep searching, I'm not searching. Kundi no kubira o hani. Azindi chawina chete. Wari itendi kutuna tuna shom. Wari itendi kutuna tuna oh.
Wari dino kubira o mazumari. Ia dino wana ikari.
Save
mbinga yandiparira ndine hama dzinototi ndinovhaira tiza zvipande kana fona ndimbodaira kugara papasa kusvika mukadzi wangu chaya kundigaira pamwe pacho unogona kutondinyarira svika kumba muri ine nzara yakatondigarira ndine stress ndinongova nyarari
zera yangu vakuvaka handidi kusarira
mwari ndinokumbirawo mazimari iya ndinoona haigari
Ndinokumbirawo mazimari, yandinowana haigari. Ndinokumbira.